Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kukadzi 6/2025. Makateerera kustudio 7 nepenyoro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi ndiri muchirongwa chedu chanhasi. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume wopomerwa mhosva dzeuori. Dare repamusorosoro reConstitutional Court rinoti makanzuru ari kutyora mutemo nekuputsa dzimba dzevanhu pasina kutevedzera zvinotarisirwa nebumbiro remitemo. Tine gakava ratiri kutarisa kukandirana makobvu nematete kuri kuitika mubato reZANU-PF nezvenyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa voramba vari panyanga here kana kuti kwete. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komisheni yakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti iongorore uori unonzi uri kuitwa mukanzuro yeHarare inoti yafushumura zvakawanda zvinonzi zviri kuitwa nekanzuru mari yakawanda ichibiwa kuburikidza neuori uhu. Vaive mutongi vaMafios Cheda ndivo vari kutungamira komisheni iyi. Nhasi yange ichibvunzurudza meya weHarare vaJacob Mafume avo vatendawo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. VaMafume vari kunzi vane dzimba dzakawanda muguta dzinenge dzakatengwa kana kuvakwa nemari dzeuori. Zvimwe zviri kubuda mutsvagiridzo yekomisheni iyi zvinoratidza kusajeka kwemafambisirwo emari kubva kumakambani ekanzuru. Semuenzaniso kuHarare kwari kunonzi kwakabiwa mari inosvika mamiriyoni mana nemashanu kana kuti $4.5 million. VaMafume pavabatwa neStudio 7 vati vanga vasina kusununguka kutaura pavanga vari. Asi mutauriri wekanzuro yeHarare vaStanley Gama vaudza Studio 7 kuti nyaya yemakomishen inyaya iri kumataredzi mhosva nekudaro havakwanise kutaura nezvayo. Asi Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru abata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vaRuben Akili kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Tingati chiitiko kana kuti mabasa ari kuitwa nekomisheni kana zvinhu zviri kunzi zviri kunyandirwa nekomisheni. Tingati isusu maonero edu zvinhu zvasina kutanga nhasi kana kuti gore rino paiswa komisheni. Zvinhu izvi zvakatanga kare kare mukacherechedza nyaya dzebilling 15 dzesiti of Harare dzaanyaya dzekuti dzatotsakanya zvekuti dzaane makore anopfuura kana kuti gumi nyaya dzemasarari dzekuti vanomuhoro yevashandi kana kuti vakuru vakuru vekukanzi pazviitanwa hazvina kutanga nhasi zvakatanga kare kare. Ndo patinobveva tichiramba tichitaura tichiti zvinhu izvi mukaona zviramba zvomunge pachinguva tinoti recurring zviri kuratidza kuti it's a systemic issue kana kuti zvinhu izvi zviri kuita kunge zviri tingati muculture uyezve nemitemo yelocal government. Ndosaka makaona isusu yecombined Harare Residents Association taramba tichitaura kuti local government system kana kuti kutongwa kwematunhu kuve kunofamba zvakanaka panofanira kuitwa pachirungu anonzi mareform.
Muri kuonawo sei mafambiro aya ari kuitwa nebasa rekomisheni irori?
Komisheni yaizosvika zvinhu zvitingati zvasvika tingati at peak level. Saka naizvozvo zvinopedzisira zvaakuda kunge zvinhu zvitsva. Asi zvinhu zvatakagara tichitaura kuti no zvinhu zvingadzigadziriswa. Ndosaka tinogara tichitamba tichitaura even pamipenyuraba tichiti pane mota dzakatengwa nesiti oku Harare dzemarara tisina kungobvira dzambouya. Asi nyaya idzi dzaingoramba dzichingonyararwa nezvadzo kana zvotaurwa zvinei zvoita kunge zvinhu zvitsva. Zviri kuitika nekomishoni ndekuti mucherekedzi wekuti our local government system kana kutongwa kwematunhu kwemuZimbabwe kwakaremara uyezve pane zvinhu zvinofanira kuve zvinogadziriswa.
Munoona here kuseri kwekomishen iyoyi zvinhu zvichizogadzirisika?
Tingati isusu sesangano rumire vagari tingati pane tingati mamwe mainvestigation kana takamboitwa makore apfuura. Tingati tingacherechedza pane yeland commission yakaitwa hapana chake paona chakazoitwa. Tikana zviita tiro yedu kuti kuya kwekomishen iyi kana kuti marecommendations ekomishen iyi achaita kuti agadzirise zvinhu. Nechikonzero chekuti zvakamboitika kumashure uku takaona kunge pasina kuekswa pane zvange zvaita sei, pane zvange zvaturwa nekomishen. Saka naizvozvo itai tiro yedu kuti zvinenge zvazoturwa nekomishen vachapurirwa zvinhu izvozvo nekomishen vachange vanoita sei vanoekswa, nekuti komishen inenge yapedza basa rayo. Zvinenge zvangotarira avo tingati vane mabasa ekuona kuti vano marecommendations ekomishen iyi anofanira kunge achiva anoita.
Vangwari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vaRuben Akili vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court rapa mutongo wekuti zvimwe zvikamu zvemutemo unoona nezvematunhu weRegional Town and Country Planning Act zviri kushandiswa kupwanya dzimba dzevanhu pasina kutevedzera zvinofanira kutanga zvaitwa unotyora bumbiro remitemo renyika. Dare repamusoro-soro iri rinoti zvakaturwa nedare repamusoro reHigh Court pakunetsana kwechitungwiza Residents Trust nehurumende nemakanzuru muna 2020 ndizvo chaizvo zvinofanira kuitwa, sezvo dare repamusoro rakatiwo kanzuru iri kutyora bumbiro remitemo. Zimbabwe ine nhoroondo yekuputsa dzimba dzevanhu zvikuru mumadhorobha nemumaguta, uye izvi zvinogara zvichishorwa neUnited Nations nemasangano anorwira kodzero dzevanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata Gweta ranga richimirira vagari vekuchitungwiza vatinashe chinopfukutwa vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Yamutemo waishandiswa nemakanzuru kupunza dzimba dzevagari, dzimba kana panhu panogara vagari. Makanzuru asina gwaro kana kuti gwaro rekumaster etsmosha rinonzi court order. Mutemo iwoyo vakati uri invalid nemhaka yekuti hauenderani kana kuti unopokana ne section 74 yebumbiro remutemo wedu weZimbabwe, iyo inoramba kuputswa kana kubvitwa kwevanhu mudzimba dzavo kana pavanogara pasina court order kana kuti pasina mutongo wedare unenge waitwa dare raassessor maconsiderations ese anenge achifanirwa kuti ange achitariswa.
Kose nyaya iyi yakazoguma yave kudare repamusoro-soro reConstitutional Court?
Dare reConstitutional Court rakakonfirma mutongo weHigh Court waiti section 32 subsection 2 paragraph C ne D ne section 37 subsection 1 paragraph A subparagraph 1 yemutemo weRegional Town and Country Planning Act uri unconstitutional and saka naizvozvo uri invalid. Dare reConstitutional Court zvekare rakabva rati pakanga paine demolition order yakanga yaiswa nemunicipality yechipungwisa musi wa9 October 2020 yakabva yati demolition order iyoyo zvekare haina simba pamutemo nekuti inopokana nebumbiro remutemo. Dare reConstitutional Court rakabva rapa Minister of Local Government 12 months dzinotanga kuverengwa kubva nezuru kuti igadzirise mitemo iyoyo kuitira kuti undienderane nebumbiro remutemo.
Ko vamweka savanoti vanhu vanenge voita havo madiro ajojina vachingovakira pese pese nepasina kukodzera?
Izvozvo hazvisi kurambwa, asi zviri kunzi makanzuro anofanira kutedzera yatinoti due process muchirungu kana vakange vakuda kubvisa vanhu ivavo. Zvinoona zvokuti vanofanira kuti voenda kukoti. Koti inotarisisa maconsiderations anenge aripo nekuti dzimwe nguva kanzuru ndiyo ine pamwe inenge yakapa vanhu ivavo pekugara. Saka izvozvo ndo zvinenge zviri kutariswa nemadzitare edzimosha asati azobvumidza eviction kana demolition iyoyo iitike.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vati nashe chinopfukutwa vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vachitaura vari parunare muHarare. Vateereri, tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pa VOA show na WhatsApp channel yedu uye pa Facebook page yedu mazuva ose. Kana mchida kubatana nesu padande mtandiri WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, mutsvaga pakanzi VOA show na motifarira kana kubaya follow. Munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu patino kupai link ye WhatsApp ya munokwanisa kuti mubatana nesu pa VOA show na channel. Govana inevamwe na uze Studio 7 zinotema zisina divi razakarere kera. Vanotengesa zvinhu zvavo pamusika weMbare vanoti havasi kufara neurongwa wehurumende wekuva vakira musika mutsva zvitevera kuparadzwa kwemisika yavo nemoto gore rapera. Vasiri kufara ava vanoti pane mazita evanhu vasina misika yakatsva vari kunzi vachapiwawo nzvimbo dzekutengesera kana musika mutsva uyu wavhurwa. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanotengesera pambare musika amai Gladys Gumbo vanoti havasisina tariro yekuti vachapuwa nzvimbo yekutengesera pamusika mutsva uyu nekuti nyaya yekugoverwa pekutengesera haisi kufambiswa zvakanaka.
Mastede akabuda mumanyuzipepa tikanzi kune verification tikaenda kucity council tikanoverifya mazita asi chaako mafambisirwo zvakaitwa izvozvo inini senyu haana kundifadza. Hana dzedu takabatira uramaoko kuti zvino zvatakatsvirwa tine chironda tichakwa
Hurumende kuburikidza negurukota rezvekuburitswa kumashoko vaJenifan Muswere yakavimbisa kubatsira vanhu vane zvinhu zvakaparara mumoto pambare musika gore rapera ichiti ichavavakira musika mutsva pamwe nekuvakweretesa mari yekuti vatange mabasa avo zvakanaka. Asi vanhu vakatsvirwa ava vanoti hurumende hapana chayati yaita kubva gore rapera muna gumi guru. Mumwe wevane zvinhu zvakaparadzwa mumoto vaSimon Mavhudzi vanoti hurumende haisati yazadzisa zvayakavimbisa vanhu vakawirwa nedambudziko remoto uyu.
Ipapo takangonzwa kutaura kwakadaro kunzi hurumende isati batsira, asi kutaura chokwadi hatina chatakawana. Mari yakanga yatopera kudhara kutsva kwatakaitwa kwatakaitwa zvakufanongofirwa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvematunhu vaDaniel Garwe vanga vasingabatike panharembozha yavo. Asi sachigaro wekomiti inoona nezvemabhizimusi madiki mukanzuro yeHarare vaDanford Ngadzore vaudza Studio 7 kuti guta reHarare ndiro rine basa rekugovera nzvimbo vanenge vachitengesa ava vachitiwo vakatsvirwa ndivo vanhu vekutanga vanofanira kuwana nzvimbo dzekutengesera.
Enland yeCity of Harare inoallocatedwa neCity of Harare, so tichagara pasi mushondo neruri kuuya unotoshamisa sei. Asi vanhu vanofanira kuallocatedwa ipapa vanhu vakaputsirwa vakatsva kumbare munozviitwa navazhinji vakaputsirwa nomudziyo yavo umwe vashaya mari nezvakasiyana siyana zvikatsva.
Hurumende yakabudisa gwaro rine mazita yevanhu vainoti ndivo vachapiwa nzvimbo dzekutengesera pamusika mutsva uyu. Asi gwaro iri riri kukonzera mutauro sezvo vamwe vachiti vamwe vanhu vakaiswa mugwaro iri havana kutsvirwa. Gwaro nemazita evanhu ava rakabudiswa nepepanhau reHerald mwedzi wapera rainge riine mazita evamwe vanhu ainge akanyorwa achidzokorodzwa achipesaniswa mitupo nepadiki. Musika weMbare wakaparadzwa nemoto muna gumi guru gore rapera ukasiya vanhu vanopfuura zviuru zvina varasikirwa nezvinhu zvaikosha mamiriyoni makumi maviri emadhora ekuAmerica. Moto uyu hauna kuzivikanwa kuti wainge watanga sei. Hurumende yakazobudawo ichitaura kuti kutsva kwainge kwaita musika uyu chaive chikomborero sezvo zvakaipa mukana wekuvaka mumwe musika mutsva uri nani uye unoita kuti igone kutora mitero kubva kune vanotengesa ava. Mune imwewo nyaya, vagari vemumbare mekare kunzvimbo yematapi vari kuchema chema nenyaya yemasuweji asiri kushanda dambudziko ravanoti rava nemakore mana risina kugadziriswa. Mumwe mugari wemumatapi umu amai Emelensiana Manyadza vanoti dambudziko remasuweji iri riri kukonzera zvirwere mavari kugara munzvimbo ine tsvina.
Chatova nenguva nawo kwemakore ende suweji yacho totochiriti haisi suweji asi china iri kubva mapelesi chingodzi iri yakangodero saka hata ane time nazvo mutadzonga tatora ne 4 to 5 years chingorarama zvakadaro vamwe vanotozorwara vamwe vanotofa.
Mutauriri weguta reHarare vaStanley Gama vaudza Studio 7 kanzuro yeHarare inoedza nepese painogona napo kugadzirisa dambudziko remasuweji iri. Asi vaGama vakurudzirawo vagari vakaita sevemumatapi ava kuti vasaisa marara muzvimbuzi uyewo nemumapombi izvo zvavati ndizvo zvezvimwe zvinokonzera kuti masuweji avharike uye kudhuka.
Chatinokurudzira vagari vemuHarare ndechekuti musaise zvinhu musuwa zvakaita semapambas nezvimwe zvinhu zviri solid nejecha zvinhu zvinobloka masuwa majecha nezvinhu zvakaita semapambazi nezvimwe zvakadaro. Musi uno kumbari ikokoko tanogadzira imwe suwa line yanga yanetsa takasangana nechikumba chembwa chachakaiswa mukati.
Dambudziko remasuweji muguta reHarare wave mugariro sezvo zuva rimwe nerimwe vagari kunzvimbo dzakasiyana siyana kunyanya vari kunzvimbo dzinogara veruzhinji kana kuti high density suburbs vari kugara vachichema nekuputika kwemapaipi anotakura tsvina. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Costa Nkomo.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzinda weWhite House nezuro vakajekesa kuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump pari zvino havana urongwa hwekutumira mauto enyika yavo kuGaza uye wakatiwo kubvisa vanhu vemuGaza kunenge kuri kwenguva pfupi chete. Kuchinja maonero uku kunotevera kushorwa zvikuru kwavaTrump nenyika dzakawanda kusanganisira sangano reUnited Nations mushure mekunge vati vaida kutamisa vanhu vemuGaza vovaendesa kune imwe nyika votora dunhu iri kuti rive pasi peAmerica. Vanhu vakawanda muGaza vanoti havasi kuzobva mudunhu iri. Apo kurudziro yekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varambe vari pachigaro kudarika temu yavo inopera muna 2028 iri kukura, mubato reZANU-PF munonzi mave nekupumana uroyi kutyisidzirana uye kumbomiswa kuve nhengo kweavo vanoonekwa sevari kupikisana neurongwa hwekuti vaMnangagwa varambe vari panyanga. Nhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vari murwiri wehonde yerusununguko vaBlessed Geza vanonzi vatarisana nekutorerwa matano ukuwo nhengo mbiri kumasvingo dzinonzi dzakambomiswa kuve nhengo dzedare kuva nhengo mushure mekupomerwa mhosva yekuita musangano muchiwande wekuramba urongwa we2030. Muguziya nezvenyaya iyi Jonga Kandemirwe Studio 7 abata wechidiki weZANU-PF vanoti Snowball Tongogara pamwe chete nevanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaGodfrey Kurauone. Jonga atanga nekubvunza vaKurauone kuti vanoona sei zviri kuitika muZANU-PF izvi.
Mukoma Jonga, zviri kuZANU-PF asi zvitsva takambozviona sekuta kwamurikuita kuti vanhu vari kudzingwa vanhu vari kuvictimizwa. It's not something new. Zvinhu takaona zvichiitwa panguva yaMugabe. Munhu wese aifunga zvekuti hadi vaMugabe aidzingwa. Munhu wese aifunga zvekuti hadi agenda yaMugabe aidzingwa. Kusanganisa kuti aiwa Mnangagwa vakona vakatombodzingwa. So hapana chitsva chachiita chatiri kuona. Ndiri kuona sekuti we are poised for a repetition of 2017 scenario. Hapana kwatiri kuenda. Tinomba itenderera panzvimbo imwe chete. Asi yakataura ndechekuti nyaya yavanoda kudzinganyira dai 2013 Mukoma Jonga haisi nyaya yeZANU-PF, inyaya yenyika yeZimbabwe. Vana veZimbabwe vakaendeswa kureferendamu 2013 kuvhotera bumbiro idzvaro ratinaro iri. Tikauyirira vanhu toda kuti izvi zviri mukonzero watiri kuda. So haisi nyaya yeZANU-PF, inyaya yekumira kwamaprinciples edu sevanhu sevana veZimbabwe kuti aiwa zvatakawirira muconstitution ngazvirambe zviripo. Zvehondo dzavo vachazoita havo, but pari zvino isisu vana veZimbabwe focus yedu iri paconstitution. Hatigoni kuchinja constitution kuti tibenefite munhu mumwe.
Tezwe kuna vatongogara vatongogara
musangano medu makadzikama zvagara musha musha ite benzi hamusha ite vanotengereka panzwa zvaterebu ndichitaura uyu vamuchangwa nevamutauzi vebato vachiti tatino sora sora poda taitwa nawagezi azo kuenda wachitaura pamakande mtande kuti iwa wasikuirirana ne 2030 wasara kuti vamunangaza ngavaende inoratidza kuti havasi kuremekedza umbire mutemo rezanupf kune makomitis anoitwa macentral komiti ndiko kwavanofanira kutaura nyaya dzavo ikoko kana vari munhu wezanupf sakanga tiri kubulawayo kaita rezolusheni iye ye2030 vageza vaivepo vaifana kubuda vachitaura vachipopopa paconference yakaita ipapo saka zvinongoratidza kuti munhu asingazive zvinodiwa nezanupf.
Vakurawo nepane vari kutoramba nyaya yereferendum kuti kana bumbiro remutemo ravandudzwa harifaniri kuenda kuvanhu kureferendum yamuri kutaura iyi munoti
ndo zvinonetsa kana ukange wajoina zanupf mukomajonga ndakambokuudzai kuti unoenda kunge wajoina zvigure hauchakwanisi kushandisa dzako wega unomira kuudzikwa zvokutaura munhu wese wanozviziyava kuti bumbiro remutemo kuti rivandudzwe especially that section inobati inde kureferendum nokuti chinhu chikuru izvi is a very critical section ebumbiro remutemo inofanira kuti iwiriranwe nevana vezimbabwe ndochekutanga chechipiri vanhu vezanupf vakaita mistake kufunga chekuti they own the constitution and they think kuti ndovava kufanira kudecidira vana vese vezimbabwe kuti gadzose ravamundangadzwa handizvo.
Regai tinzwe kuna vatongogara. Vatongogara, nyaya yekurambwa kwereferendum kana bumbiro remutemo ravandudzwa hakusi kutyora here kodzero dzevana vezimbabwe?
Zvakanaka chaizvo. Kana bumbiro remutemo richibvumidza kuti kune mamwe maprovisions anokwanisa kuchinjwa pasina kunzwa kureferendum zvinoreva kuti hapana kutyorwa kwemutemo. Kana pari sepanotikana pazvichinjwa constitution pachasukundwa maelection panofanirwa kuendwa kureferendum. Ndisaka magweta arikwezi mukuopusheni vanongononongedza kuti section yakati yeconstitution ikuti zvanizvuti hazvii mukosi maparlamendi anenzedu anozvikuseka vanhu vanokwanisa kungosuspenda maelections kana vabvumirana korega kuendwa pareferendum.
Vakuraone,
ndina kuudza mukoma ava kuti aiwazve kana ini mangoti ngatiwedzere kusvika 2030 matoesa kichenjenika because bumbiro remutemo rinoti 5 years. Kana mauda kukumbira kuti ngatiwedze pa 2030 that's an extension of term yemunhu which is not allowed by the constitution ino inonzi ngatiende kureferendum asi vanoziva havo kuti ukaenda kureferendum vanondodyiwa nokuti iwo maomu zanupf mune vazhinji 98% vanhu vanozembeza havadi term extension that's why vaenda kuvaavoida kuenda kureferendum. Masa vangu pedzisira ndeyekuudza vana vezimbabwe mukomajonga kuti nhau ya 2030 utaura yezanupf haisi nhau yavo yezanupf kana iye vane hondo dzavo tavasiyira hondo dzavo zanupf they don't own this country munangagwa don't own this country kana temu yake yapera anofanira kubva kupinde mumwe.
Vatongogara, tipende chirongwa, shoko ramungasiyira vana vezimbabwe.
Zvamira kusiyira vana vezimbabwe ndiro kuti zanupf ine kugatikana nemu runyararo nyaya ye2030 inyaya ichati yasvika kana kuparamendi ichiri nyaya ndiri kutaura kuzanupf ava vari kutaurawo vari kude mamwe mapato vasi kungohakira nyaya ichiri mumba hapana kana government gazeti yati yaitwa kungohakira hakirawo kunongotikwo sevanhu vasisina baba sevanhu vasina mutungamiriri sevanhu vamupolitical wilderness sevanhu vasina ideology. Thank you.
Regai ndipe vakuraone mukana wekupindura. Vakuraone,
that's being shallow and pathetic mukomajonga. You don't need a political party kuti uzive kuti constitution yezimbabwe inoti kudini. You don't need a political party kuti uzive kuti vamunakanzwa temo yavo yapera. Haudi party kuti uzive izvozvo.
Avo vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaGodfrey Kuraone vari parunare kuTexas muno muAmerica. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yevechidiki yezanupf vaSnowball Tongogara vari parunare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti zvakakosha kuti ruzhinji rwenyika yavo rurambe ruchirumbidza Mwari. Vataura izvi pazuva rekuremekedza remunamato kana kuti National Day of Prayer pamusangano waitirwa kudare guru reUS Congress. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 namufundisi Chakangwenya vekereke yeSalvation Army kuNew York.
President Trump vari kunangana uye vanenge vari kutevedza mazwi avo avakapromisa kuruzhinji rweAmerica kuti toda kuti tidzorere chitendero muupenyu hwevanhu vemuAmerica. Ivi mazwi ataura muNational Prayer Day today ndeyekuti chitendero chechikristu ndo musimboti weupenyu weAmerica. So arungoita sezvaakataura ndo zvarikuita.
Munoona zvichizotambirwa sei nevagari vemuAmerica umo? Tinoona kuti mune zvitendero zvakasiyana siyana.
Ndinofunga kuti vazhinji vachazvitambira nokuti sekuziva kwamunoita chitendero chechiKristu chinounza rudo, kuyanana nekubatsirana. Zvinoita kuti even vakawanda vasarambe vachiita zvinhu zvouori, zvokuda kuurayana, zvokutukana. So vazhinji even maMuslims vamwe vechitendero vachazvigamuchira, but chero zvisingazoforswe kuti ivo vanofanira kutotendera, vanofanira kuva maKristu. I think vazhinji tikufungawo vazhinji vachazvigamuchira, nokuti vazhinji kuvhotera kwakaita Trump vakanga vakuti nyika yakuenda kumawere, uori hwanyanya, usatanisti hwanyanya muAmerica, chiKristu chabviswa muzvikoro, mabhaibheri achabvumirwa kuva munzvimbo aimbori kudhara. Saka vakamuvhotera Trump vachifunga pamusoro penyaya iyoyo.
Zvii zvamuri kuita imi sevafundisi munguva ino apo tiri kuona kuti hurumende yavapo muAmerica iri kuramba ichikurudzira vanhu kuti vaite zvechitendero?
Tinoramba tichingonamata uye tichikudziridza, nokuti isu sevana vamwari tinoziva kuti anenge aiswa pamberi pako semutungamiri wako ndiye mutungamiri wako. Inenge uchiti Mwari ndovazvibvumira kuti zviite izvozvo, ende zvikuru sei kana ari kunyanya kubatsira zvinhu zvechiKristu. Isusu tinoda zvinhu zvaMwari. Kana achitipa mukana wokuti tiite chitendero chedu, tichibatsira vanhu, tichipadzira vanhu, tichiyamura vanhu, vana vezvikoro vatinoshanda, vanhu vanofara razvo.
Mufundisi wekereke yeSalvation Army kuNew York vachakangwenya vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari muNew York makare. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hallo paStudio 7, hallo paStudio 7. Ndiri kuti kurwisana kuri kuitika muZANU-PF umu. Nyaya yekuda kudya zvakanyanya, ngativasei vakadaro, ngatisapindire. Kana even Munangagwa kushira pachigaro, ngatimbosiyai zvakadaro. Zvichanetsana zvega, ndo mvuromvuro dzacho. Ko 2017 ndaizombozere kuti zvichadaro, ngatisiyei zvakadaro, ngatisapindire vanhu veZimbabwe, ngatisiyei vakadaro zvavari kuda, ngatisiyei vaiti. Mwari harisi benzi, anoziva, anombopa nguva.
Makadii paStudio 7 apo? Inini ndokutanga kupinda paStudio 7 chikuru changu chekuti audio yangu idzikwewo. Tsvagawo masponsors anotora vanhu zvekumhanya kunana America ikoko. Tiri kumhanya malong distance, asi kuno hakuna mukana. Chikatiudza kuti vanhu vemusocial media vapinduri. Aiwa, kana unondibata kwagutu ndiko kwandinobva, asi unondimbokeka ndiri pamutare.
Masira seva jonga kandimiri nevamwe vose vashamarari, ndokumbirawo zvekuti mundudzirozve vazininga kuti vamboitawo hurukuro nemuimbi ainzi Admire Kasinga. Akashayika ndinozviziva, asi ndokumbirawo kuti munditsvagirewo kuti hakunawo here akasara nenhaka yababa vake, nokuti vaiva nemusambo wesungura waindinakidza, waidakadza munhu wese. Zvichokwadi, ndatenda hangu kana mukandi itiravo izvi.
Iwewe mutsvangwa, ikona kutyisidzira vageza. Vageza zvavari kutaura iraiti yavo kuti vazvitaure izvozvo. Ndingangoti nguva yese ndozvinhu zvataedza kutaura kuti Munangagwa haasiri raiti. Tingatoti Mugabe anga ari far much better than Munangagwa. Mugabe aripo hatina kumboona mashopu achiita zvaaita izvizvi, zvekuti mashopu anovhara zvinhu zvese zvamira iko zvinhu hapanichi kufamba. Tiri kungofamba muZimbabwe izvezvi zuva roga, ndoriri kufamba. Saka zvinhu zvotaura navagezi zvinhu zvatakagara tichitaura kara, asi vangasati vazvionawo, noti vangasati vasvinura, iko unovasvinura vakuzvionawo. Saka iwo mutsvangwa, hakuna kutyisidzira munhu.
Aiwa, tinotenda vakwanisa kutumira mashoko kuno kuStudio 7. Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na8pm. Apo tiri kutaura nezvemadzimai anorarama nekutengesa zvinhu mugwagwa, anoti kutorerwa zvinhu kuri kuitwa kwavari kuitwa neZimra neKanzuru kwave kuvakanganisa basa ravo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokoneka iyi nemufaro ndino wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Taboka Ncube, munaudze isiNdebele.